mhuri yekwandemera vazivisa kuti mutori wenhau dzemitambo mukuru uyu acharadzikwa kuzororo Memorial Park nechitanu masikati musi wekisimisi. Ari kutungamira basa rekuradzikwa kwandemera vachamunorwa Thomas Ndemera, avo vanove zvekare munin'ina wemufi vati zvese zvave mugwara remunzira yake mumba yekugumisira kuzororo Memorial Park.
Urongwa yatova nhasi urara mumba mangwana uzoradzikwa musi Friday zororo zvaiti zvazvo.
Vandemera vati mufi acharara mumba make mangwana asati aenda kunzvimbo yake yezororo. Vatenda mukoma wavo nebasa guru raakabata pakashayika vabereki vavo.
Ndiye munhu akatori hero pira akagama mupenenzi angu isi namakoma angu akashaya nedzimhama dzisisi masista angu. So pari zvino tasati tafuu 3 vasikana 1 ini mukomana ndingasara.
Asi vati vari kukumbira rubatsiro rwemari yekuwedzera kubhadhara bhazi rinofarira kutakura veruzhinji kuenda kuzororo Memorial Park. Mwanakomana mukuru watendai Ndemera Oliver ati arwadzikana zvikuru nekushaya kwababa vake avo vanga vachengeta mhuri yese.
Zvinzara vandirwadza zvapokupedzisira vandirwadzisa maendero acho avaita hazvizhinji hangu zvekutaura.
Ndemera ane nhoroondo yakasimba mukunyora nezvemitambo mushure mekushandira Herald, Sunday Mail, Daily Gazette neStudio 7. Ndemera akadzingwa basa kuZim Papers muna kukadzi 2004 achipomerwa mhosva yekuve mutori wenhau weStudio 7. Vamwe vatori venhau vaviri vakadzingwa neZim Papers vachipomerwa mhosva yekushandira Studio 7 ndeRobson Sharuko naRex Mpisa. Sangano reReporters Without Borders rakakurudzira Zim Papers kuti idzosere vatori venhau ava pabasa, asi izvi hazvina kuitika kunze kwaSharuko. Zimbabwe Media Commission kudarikidza nemukuru wayo panguva iyi vatapataona mahoso yakati zvakaitwa zvekudzingwa Ndemera nevamwe vake basa zvaive mugwara nekuti Voice of America yaishanda nechinangwa chekuvhiringa kugadzikana kweZimbabwe. Ndemera uyaizivikanwa nekuti ndemudemu akashaya ave nemakore 62 ekuberekwa uye asiya vana vanomwe nevazukuru vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.